vachitaura pavaparura bato ravo vachapmen vati nyika yaenda kumawere zvekuti mari yemunyika yava mashisha chaiwo
kana uchipinda mumasupermarket muno panotogara munhu pasaidi pechingwa achichinja price by the minute I don't know how to stick it in your one. You open it over to one. Because Mari, I just signed it. I'm a seizure. The guy's trying to die. What do I say? Because in your economy,
vati vanhu vese vanoda kuvaka nyika vanofanirwa kubatana nebato ravo
isusu sedivize sebato redu hazvina basa kuti unobva kuimwe bato kana une moyo nepfungwa dzekuvaka nyika uya kudivize
vachapmen vati kuondomoka kweupfumi hwenyika pamwe nekushaya simba kwemari yemunyika kuri kukonzerwa nehurumende iripo asi vachitaura nestudio 7 mumwe vechidiki mubato rezanupf uye vachange vachikwikwidza senhengo yedare renational assembly kuepworth north vataura ikandishaya vati munhu asimudzira nyika ndiva emerson munangagwa
haasadamboenda here kumatisauzi kungoti vane vasina madzaidzo kukambina vanotuma nemhamo kuda kuita mapresident kune dhamu rakasiyana pegwa mura4 Ken Smith akauya akatadza kurivaka miroro ileki yapera kuvaona munangagwa achibva ipapo ngaaende kumasvingo kumwenezi kunobvunza vanhu vekumwenezi kuti pamaiona mapfuura maidi chii vaidi chikafu chemadhongi vachibika havo mukwava yavo maraini vachimwa sei zvino kwakavhurwa plani iri kugadzira amarula for export market amarula isiri kungomiwa muno chete abva ngaaende kumacentral
vachitaurawo nezuro vari kumasvingo kwavakasangana nevachange vachivhota kekutanga mutungamiriri wenyika vari mutungamiriri wezanupf vaemerson munangagwa vakati mapato anopikisa achishanda nedzimwe hurumende dzekunze ndivo vari kukonzera kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru senzira yekuti bato ravo rezanupf rishaye mavhoti musarudzo dzanyamavhuvhu vachitaura pakuparurwa kwebato ravo munyori mukuru weduz vapishai muchauraya vati bato ravo ndiyo hurumende iri kuzopinda muna nyamavhuvhu
pakungoerekwa duz iripo pamunokoma the next government of zimbabwe tinoziva kuti pane vangadhausa kana kudini asi panopera musi wa 23 august the next government will be led by duz president robert chapman ndostoripo
mumwe anga ari pamusangano apa angoda kuzivikanwa nekunzi Charity ati kunyange hazvo vachapman vachiratidza kuti vane hwaro hwekugadzirisa upfumi musangano wanhasi waratidza kuti havana vanhu
bato iri reduz president vane muono nekuziva matambudziko ese ari muzimbabwe nekuziva kuti angagadziriswa sei mapolisi vanawo asi havana vanhu mastructure chaiwavo
asi sachigaro webato iri vamadhoc mashonganyika vati zvouwandu hwevanhu hazvina basa vachiti chakakosha ndechekuti vanhu vachanovhoterani vanhu vapinda mumusangano wanhasi uyu vangangosvika mazana mashanu vachapmen vati bato ravo rikapinda panyanga richagadzirisa nyaya yemari yenyika migwagwa zvipatara kushandisa zviwanikwa nemazvo kugadzirisa zviri kunetsa munyika zvose pamwe nekuchenesa maguta zimbabwe iri kuzoita sarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu gore rino uye vachapman vati ndivo mumwe wevachange vachirwira chigaro chemutungamiriri wenyika ndakamirira studio 7 muharare ndini Rutendo Mawere.